Kuti ukwikwidze musarudzo dze Central Committee unofanirwa kunge wagara mubato kwemakore 15 uye mashanu acho uri muutungamiri wedunhu guru kana kuti provincial executive asi munyori anoona nezvegwara remusangano vaMike Bima vauza vatori venhau kuti pamisangano yayo mazuva maviri apfuura Politburo yakatora danho rekubvumira vamwe vasina nguva yakakwana mubato kuti vapinde musarudzo idzi.
Chita nyaya yokutarisa province neprovince tichiona vanga vanzi vafaniri kumira nevaya vainzi havafaniri kumira pazvinano zvatati nazvo taiva neveprovince vakasangana vachiita marecommendations avo nemacomments avo.
Vamwe vakapiwa mukana wekukwikwidza mushure mokurambidzwa vanosanganisira amai Chidoma Diwa, vaRaima Chingura, amai Patricia Kashande kuManicaland, vaJavulani Mpetu kumasvingo, vaTerence Mukupe navaBright Matonga kumashonaland east. Vabima vatiwo
the women's quota vane umira vega vachisarudzana pachavo, asi tinoti paya panenge pamira vaviri vatatu tinotarisira somusangano kuti uvaya vanenge varivo vakuru mumusangano pavaviri kana pavatatu mumwe wacho mukuru ndiye unoenda mberi.
Vabima varamba kutaura mazita evanhu vakarambidzwa kukwikwidza vachiti vazhinji vavo havasati vaziviswa. Vabima vanotsanangura kuti handi nhengo dzese dzebato dzichavhota musarudzo idzi.
Vanovhota ndovaya vaya vabati vezvigaro vari kumaparty district kwedu, vemain board, the youth, the women, ne ma war veterans.
Pane vanhu vanodarika mazana manomwe nemakumana vari kukwikwidza kuda kutora zvigaro 304 zvecentral committee. Vamunangagwa vachadomawo nhengo dzedare repamusoro repolitburo kubva pavanhu vanenge vasarudzwa kupinda mucentral committee. Vanoongorora magariro akanaka avanhu vatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo ZANU PF ikave neutungamiriri hutsva wecentral committee nepolitburo havaoni zvichishandura magariro everuzhinji munyika.
Saka zvekuti isusu tiri kufungiwo tiripo ipapo pakuti upenyu hweduwo huite nani hatibofungu, tinongotaurwa pamuromo tinenge tiripo. Zvinonzi muromo hauzarirwi nerwizi. Tinenge tichinzi toda kugati vanhu vagare zvakanaka, toda kuti zviite zvakadai zvakadai, asi kwete, tisade kunyeperana. Izvi ndezvemasimba evemuzanu PF vari kuda kutonga.
Ukuwo vanongora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda neAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vatiwo havaoniwo vatungamiri vatsva mucentral committee nepolitburo vachishandura gwara remutungamiri webato vaEmerson Munangagwa.
Nyange kwabuda vakaita sei havanenge vasina simba rekuudza mukuru wenyika, mukuru webato racho zvekuita, nekuti iye ndiye anenge ari mukuru waro achitaura zvigatifambei chakadai. Saka ndezvekungoti tinozongoonawo kuti pamwewo kana taona kuti zvine zvazobuda nekumberi ikoko vasarudzana zvazodii, ndopatingazoona kuti pane shandikwa yazvingaiti here. Asi semamiri azvakaita, mukuru webato ndiye anopa ugwara nekuti takufamba takadai.
Zvichakadai mutauri wezano PF Chris Mutsvangwa vati bato ravo riri kupinda musarudzo rakabatana.
Musangano wedu ndewe demokrasi yatakarwira muhondo, ndo zvichaitika pamaelections amangwana. Hatisi kubo nekadzi kwekuti pane chingatadzisa kuti maelections afambe zvakanaka. Congress yedu ine theme yayo inotaura kuti tiri kuda kuti vanhu vomuZimbabwe vapunduke zvekare pasina anosiyiwa.
Vamutsvangwa vati izvi ndizvo zvakatosungwa nezvikamu zvese zvemusangano chemadzimai, chevechidiki nechevarwi verusununguko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.